Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende ichishanda pamwe chete nebhanga guru renyika inoti iri kutora matanho achaita kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba zvakanyanya sezviri kuitika pasi rose. Sangano reGlobal Fund rinobatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica ichiitira kuti mari iyi ishandiswe mukurwisa coronavirus. Zvimwe zvipatara zvemuZimbabwe zvoramba kutambira vanhu vanofungidzirwa kuti vane coronavirus zvichiti hazvina zvikwanisiro zvekuti zvichabatsira vanhu vanenge vaine coronavirus. Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zvina pasi rose, izvo zvava kuunza kutya kukuru kunyika dzinobudirira seAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko recoronavirus iro ravhiringa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzira yamanesha Mwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.